igaro ziva kuti vamunangagwa avasi edemokrat avafarire mapato anopikisa vanoda kutotonga vega dai zvaibvira vaitoita one party state ndoyavari kutovavarira kuti vasvike ikoko ndosaka muchiona vachipindira munyaya dzemapato anopikisa vachiisa mari makaona gore riya kwakataurwa kunzi kune 6 million iri kubva kuzanu pf kuti ikanganise yaiva mdc pamakore iwayo saka iko zvino ndombirombiro dzacho dzataakutoona iko zvino ndo maresults acho e6 million yakaiswa mukati mevanhu vemdc nevetriplec kuti vaparadze bato iroro saka zvese izvozvo tinozviona kuti zvinenge zvichibva kuna vamunangagwa zvinenge zvichibva kuzanu pf saka vanenge vachitofara vakaona kuti munyika hamuna vemapato anopikisa asi vatungamiriri chaivo chaivo vanonzi madhemokrats vanotoda kuti munyika munge muine opposition yakasimba kuitira kuti vapotise vachigamichidzana maideas kuti nyika ifambire mberi
vamavhaza tiri kunzwa mashoko ataurwa navadzokora pamusoro pemaonero avo nemashoko akataurwa nemutungamiri wezanu pf vari mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa munoti
chekutanga ndoda kuti tingoti pfungwa shoma dzinoremera vatenzi nebasa mukaona bato risingagone kuzvibata pache zvaro vachiita basa rekurwisana nekurwisana pache zvavo chinhu chatinofanira kutarisa nekurangarira ndechekuti kana muvengi wako achirwiswa nemumwe munhu iwewe haufaniri kumubatsira because ukamubatsira vanozopedzisira kurwisana newe kana muchinge mapinda mumatongerwo enyika hatina kuenda kuchechi this is not a church its politics saka kupolitics hatina maprisoners atinotakura kumba tinoenda tichitaurirana chokwadi toda kubatsira nyika nekuti isu tinoziva kuti mupolitics bato rega rega rine ruzivo rwarunoda kuti vana vezimbabwe vadzidze isusu vezanu pf tinoziva kuti nyika iyi yakafirwa nevazhinji saka tikaona vatengesi vaakurwisana pache zvavo tototi ii midzimu yaona yaita zvakanaka vavenge vaakurwisana saka hakuna chakaipa mukanzwa kunzi mutambi mukuru werimwe timu ari kurwara hatingati hatisandobvora svika apona
tinotenda regai tinzwe vadzokora pindurai tinzwe
aiwa isu totongokurudzira vamunangagwa kuti vadzidze kubva kune vamwe vatungamiriri venyika vakaita sevekusouth africa vekubotswana vanoziva kukosha kwemapato anopikisa kana bato ranzi riri kupikisa munyika harisi mhandu sezvavanenge vachiita vachiti pasine mhandu vachireva vemapato anopikisa
dr mavhaza pagara paine kunongedzwa kwekuti zanu pf inotobhadhara mari kuti inge ichiparadza mapato anopikisa saka neimwe nzira tingati here muri kutambira kuti zvipomerwa izvozvo ichokwadi kuti munobatsirira kuparadzwa kweopposition
hatitorina mari yekutambisa yekuti tingape vanhu kuti vaparadze opposition yavo vanozviparadza voga dai tava nemari dai takatotenga chamisa vachoka zvino hatina mari yekutambisa tichidaro isu tinongotarisa tikaona kuti vanhu vari kuzviparadza vega hatingabatsire kuti vamire vagotirwisa
vadzokora pane vari kutiwo iwo mapato anopikisa haana kurongeka
hakuna musangano wakarongeka kupfuura musangano wemacitizens chero kauya uine zita ripi neripi musangano wevanhu usingasarudze usingaita sei unotora chero vanotambura saka handizive kuti nyaya yekusarongeka kana kuti kurongeka inouya papi nekuti isu tinongomira semacitizens hatipihwe mari kuti tinge tichiita zvatiri kuita zvese izvi hakuna ari kutambiriswa vari kutowana mari ndivava vekuzanu pf vari kuba mari vari kutora mari vachiisa kuti mapato anopikisa asaramba achienderera mberi
dr mavhaza
kana opposition isingagone kuzvibatanidza yoga isu tisaramba tichitonga kusvika madhongo amera nyanga kwanzi navadzokora iwo ibato remacitizens hatizoti vatara bato ripi nekuti tripc yatizwa nevakuru vayo vese yatizwa nabiti yatizwa nachamisa yakatizwa nevakawanda